Vatengi vazhinji vataura neStudio 7 vati upenyu hwave kuramba huchioma zuva nezuva sezvo mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira muzvitoro. Mumwe wevanhu ava ndamai Letwin Mazodza vanogara kuRuwa.
Zvinhu zvanyanya kutinetsa apo ndozvinotiraramisa. Takajairawo muriwo nemafuta, zvino tidzokere kumujonjo marwadzo chaiwo. Plus mapuraizi acho kana mukada kuzviwanawo mutaundi mapuraizi yacho yakakwira. Saka hatiri kurwadziwa zvakanyanya. Hamenoti Christmas gore rino tinoiona here.
Mumwe mugari wekuZim Repark amai Elizabeth Zumbika vati vave kuswera vari mumitsetse yekutsvaga zvinhu zvakaita semafuta, hupfu, majarini, zvinwiwa, chingwa nezvimwe zvakadaro. Amai Zumbika vati vave kutyira kuti vana vavo vachaita chirwere chekwashi nepamusana pekudya chikafu chisingavake muviri kuri kukonzerwa nekushayikwa pamwe nekudhura kwezvinhu muzvitoro.
Mafuta ndiwo ari kunetsa kubva makuseni takangomirawo tingori palaini. Saka tikutarisira kuti pamwe anogona kubuda asi ari kunzi asvika, asi kubuda anhu asandifungi. Zvinezvi zvemangwana shuga iri kunetsa, sipo iri kunetsa, mafuta ari kunetsa. Ndo zvinhu zviri kunyanyonetsa asi raisi yakazara iripo.
Izvi zvatsinirwa namai Melody Kapandura vanogara mumusha unogara veruzhinji weMbare muHarare.
Maprices makwirira aita asi kutomboita iko zvino we can't even afford kutenga mafuta chaiwo kukimwoyo yekuti vana tibikise. Mwana kuti aende kuchikoro nelunch box zvekutonetsa nenyaya yekuti maprices akwira, but masalaries acho hapana kana munhu akawedzerwa masalaries. Zvekunzi zvekudiwa maus kunzi vatenge, hapana munhu ari kutambira maus dollars. Keshi chaiyo haisi kuwanika, zvakatongooma muno muZimbabwe.
Mumwe mushanda anoshanda pane imwe kambani iri kumasasa vaKenneth Chabvamupero vati makombi ave kudhura zvichitevera kutandavara kuri kuita dambudziko remafuta edzimotokari zvave kupa kuti iye nevamwe vake vafambe netsoka kuenda kumabasa. VaChabvamupero vati chinonyanyovarwadza ndechekuti hurumende pamwe nemakambani akazvimirira havasi kuwedzera vashandi mari dzavanotambira maererano nemamiriro akaita zvinhu munyika. Pakatariswa chamuramba mhuru chiri kuita mitengo yezvinhu.
Dambudziko rete tiri kuti afika kuenda kumabasa kuswera tiri mumugwagwa pasina chakusiyari kumabasa, tirinongwa kumabasa tichitsvaga makombi ende makombi achari kudhura futi tiri kutadza kuafoda mari dzacho dzemakombi each and every day yose. Saka iro nyaya idambudziko hombe nekuti tiri kutozofamba netsoka madistance makeizi akati o share transport. Saka hadi time.
Zvichakadai amai Leonora Kambarami vaudza Studio 7 kuti chimwe chave kuvatemesa musoro imari yekunze iri kudiwa nezvimwe zvitoro sezvo vezvitoro ava vari kuramba kutambira mari yemhando yemabond notes kana eco cash.
Kuwanika maus acho handizivi kwaanowanikwa kana mutaundi anowanika, but marete acho pamwe unongosikazi kuti unorogona kurohwa pasitetsoka. But makomba anotoenda kutaundi unochinja ayo mari unokora $50 kuenda $50 kudzoka $3 zvatiita losi.
Hurumende inoti haione chikonzero chekuti vezvitoro vakwidze mitengo yezvinhu sezvo ichiti zvinhu zvizhinji zvirimo munyika uye zvichikwanira veruzhinji. Asi vezvitoro ava avo varamba kutaura pamhepo vati vari kutenga mari yekunze pamusika mutema kuti vakwanise kuhodha zvinhu kubva kunze. Vezvitoro ava vatiwo havachazivi kuti mabond notes acharamba achishandiswa kusvika rinhi sezvo vachiti havasi kuvimba nemashoko ehurumende ekuti mabond notes acharamba aripo. Vaenderera mberi vachiti kukwidzwa kwakaitwa mitero nehurumende kwave kureva kuti vanofanirwa kukwidza mitengo yezvinhu kuti varambe vari mubhizimusi. Asi vamwe vakuru vemabhizimusi kusanganisira mukuru weConfederation of Zimbabwe Industries Vasipelani Javangwe vanoti vanovimba kuti mitengo yezvinhu ichadzika sezvo zvinhu zvatigadzikanei pamusika mutema pange pachitengwa madhora ekuAmerica. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.